Izvi zvabuda pagara komiti yeparamende inoona nezvemhando dzemoto apo yanga ichida kunzwisisa kuti chii chiri kukonzera kushayikwa kwemafuta edzimotikari munyika izvo zviri kupa kuti kuite mitsetse mirefu refu pamagaraji anotengesa peturu nedhizera. Vachipa humbowo pamberi pekomiti iyi, gavhuna webhanga guru renyika vaJohn Mangudya vati vanotokashikamadzwawo vachiona mitsetse mirefu refu iyi sezvo nyika iri kutenga mafuta anofanirwa kukwanira nyika yose. VaMangudya vati kushomeka kwemafuta oku kunoratidza kuti pane pari kuitika huori.
Mari tiri kuunza inokwanirana nefuel yomuZimbabwe. Asi zvatiri kuona ndezvekuti izvo fuel inonga yatengeswa inonga itorwa kubva kumasasa haisi kusvika kumaservice stations. There seem to be some leakage somewhere. Kuti mari iko inokwanirana asi nekuti pane leakage iri mutsitsimu fuel hazvisi kwana.
VaMangudya vati sezvo dambudziko iri rava nemakore richiitika, hurumende yaona zvakakodzera kuti vedzimotikari vashandisa anonzi masmart card pakutenga mafuta, vachiti kadhi iri rinenge richiratidza uwandu hwemafuta anenge amwiwa nemotikari yega yega uye pagaraji rinenge rashandiswa kutenga mafuta aya.
Tifungoti takaisa chinonzi smart card fuel system inotibatsira senyika yeZimbabwe inomonita utilization yefuel zvokuzvipa munhu paretail kwesvika kumaservice stations kusvika kumaoil companies eZimbabwe mafuel companies. Zvo zvotibatsira kuti tibva taina tine status yakanaka. Hane zvino apa munoziva kuti timota anga dzakawanda muZimbabwe muno in terms of their number. Timanamba akasiyana siyana mamot 1 million, 800, 1.4. Saka that information cannot be known. Tichingata ne system inoita kuti tizive kuti pa dzakawanda senyi futi zvimwe fuel akawanda senyi kuti amangu dzakataka sei 1,000 liters mazuva esese tinoti munhu uri kuti abuse.
VaMangudya vati panopera mwedzi uno vanenge vamboedza kushandisa kadhiri kuona kuti zvinoshanda here. Asi vemagaraji anotengesa mafuta varamba kuti vari kuita huori. Vati chokwadi chiripo ndechekuti havasi kuwana mafuta akakwana anotengeswa nemari yomuno. Makambani anotengesa mafuta anoti Total, Engen, Zuva, Puma neGlobe Petroleum ati pari zvino haana mafuta edzimotikari anotengeswa nemari yomuno. Kambani yePuma yati iri kuwana zvikamu 52 kubva muzana zvemafuta ainoda pamwedzi. Ukuwo Zuva ichiti iri kuwana zvikamu zviri pakati pe40 to 50 kubva muzana. Asi sangano reIndigenous Petroleum Association of Zimbabwe, IPAS, rati kunyange hazvo magaraji makuru akaita sana Total, Zuva, Puma nemamwe ari kuwaniswa mafuta, nhengo dzaro hadzisi kuwana mafuta anotengwa nerubatsiro rwebhanga guru renyika. Vachiudza komiti iyi, sachigaro weIPAS vaAaron Chinara, vati vakapedzisira kuwana mafuta aya musi wa14 kurume. VaChinara vati hapana ruzivo rwuri pachena kuti ndivanani vari kupiwa mafuta aya uye ari kutengwa akawanda zvakadii pamwedzi wega wega.
Zvikonzero zviri kuita kuti mafuta aite mashoma ndezvekuti hatisi kutaurirana chokwadi pamusoro pekuti mafuta ari kutengwa chaiwo mangani, ende hatisi kutaurirana chokwadi kuti kana atengwa ari kupuwa ani. Hatisi kutaurirana chokwadi futi pakubwerengedza kuti oraiti kana apuwa ngana nangana nangana tikaedha up ari kubuda achitibudisira zvatengwa here pamwedzi wega wega.
VaChinara vati kunyange hazvo VaMangudya vati kwakashandiswa mari iri pakati pe70 million nemamiriyoni 100 emadhora ekuAmerica mumwedzi wachivabvu, nhengo dzavo 80 nevanomwa hapana chavakawana.
Pataudzwa kuti kukabudiswa mari mumwedzi waMei 80 to 100 million by Reserve Bank yaitenga mafuta anonzi tigozo fund watigo pavanhu, isu seaipasa takawana 0 out of
Zimbabwe Regulatory Authority kana kuti ZERA yatiwo mafuta akawanikwa nyore neveruzhinji uori munyaya dzemafuta edzimotikari unopera. Vakafanobata chigaro chemukuru wezera Injinia Eddington Mazambani vabvumawo kukomiti kuti uori hwakanyanya mukutengeswa kwemafuta, vakati zvinovashamisawo kuti sei nyika yonyanyoda mafuta akawanda zvakanyanya kudai pamwedzi. Vamazambani vabvumawo kuti mari iri kutengwa mafuta pachishandiswa mari yemuno yakanyanyoderera zvakanyanya, asi vakati havakwanisi kukwidza mutengo kuti uenderana nemari yepamusika mutema, vachiti zvinokonzera kukwira kwezvinhu kwakanyanya munyika. Pari zvino peturu iri kufanirwa kutengwa nemadhora makumi maviri nerimwe parita, dhiziri richiitawo madhora makumi maviri nemasendi makumi masere nemana parita. Komiti iyi yatiwo kushayikwa kwemafuta uku kuri kudzorera shure kurwiswa kwechirwere checovid-19, sezvo vanhu vari kupedzisira vaungana vakamirira mafuta aya, sezvo vari kumira mumitsetse kwenguva yakareba zvakanyanya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.